Kuno ku West Virginia ku Inwood chando chakadona chakawandisa chakadona chinokwana kusvika 1 meter chakavharirwa mudzimba motikari dzikavharwa zvokuti unenge usingaioni tikadhiga haza zvakaoma zvikoro zvakavharwa kubva pachakanaya kuchishanu chevikapera ichi kusvikira nanhasi hatisati tamboenda kumabasa zvikoro zvakavharwa
tichitarisa madonhere iwaya nemamwe makore pane musiyano here kana kuti zvinhu zvamungati haiwa tagara tichizviona tazvijaira
pane musiyano mukuru tisati ndamboona zvakadai kubva ndichiuya kuno kuamerica chero ivo vagari vemuno chaivo vanototiwo vasati vamboona zvakadai kwemakore akawanda saka hameno zviri kuitika chakawandisa kudarika mamwe makore ese ari kurangarirwa nevanhu
mataura nyaya yekuti maiita motokari dzenyu dzekutozochera semunochera mafunde embambaira tsanangura yekuti zvanga zvakamira sei
zvakaitika ndezvekuti takatanga tichiona dzichinyura muchando kusvika dzavharwa zvokuti unongoona pakachena zvokuti unofunga kuti hapana chiripo kuti unogona kutofambapo asi uchifamba pamusoro pechando saka nemafoshoro takatoita kudhiga kuchera chaiko chaiko zvekuti pandaifunga zvangu ndaitoti iko ingapa taiita zvokufoshora mupfudze zviya tiri kumusha taitogadzirirwa kuti tizogona kufoshora chando kuamerica saka haza zvakaoma vana tiri kutongovharira mudzimba nekuti vakabuda vanobatwa nechando zvokuti hazvizoiti saka hazvimboiti
tinozwa kuti nguva zhinji panenge pachiuya chando ichi kana kuti panodonha snow iyoyi kana chando ichi munoziviswa kuti mugadzirire manga vakagadzirira zvakadii
vanozivisa kune munyu wavainawo kunoku unototengeswa mumasaga anenge ma50 kg ekumushaya unenge wakazara wokuti ndounoti kana wachera chando chaenda kure moisa munyu uya pasi kuita kuti chinyungudike chiende mafoshoro kune mafoshoro mahombe kune matoch ekutotenga kuitira kuti kana magetsi akaenda tinotenda zveduwo kuti haana kuenda kuno
mune dzimwe nzvimbo tiri kuzwa kuti mune ndufu dzakawanikwa kuburikidza nesnow iyoyi mudunhu menyuwo mune ndufu here dzakaitika uye zvivakwa zvakaputsikawo
kunoku hatina kusangana nenjodzi dzekushayika kwevanhu asi motikari dzakawanda dzakakudubuka munzira tinoti mhuri yezimbabwe tinotenda mwari kuti takachengetedzwa handisati ndanzwa kana shoko rimwe rekuti mwana wezimbabwe wakashayika nokuda kwechando ichi saka tinotenda kuti takachengetedzwa